ndikufara and ndinonzwa kuninipiswa kuti 22 countries handiti ndivamiririre mubhodhe World Bank.
Zvinorevei izvi kunyika dzakadai seZimbabwe?
Zvinoreva kuti vanezwi ravo rinova rinenge richitaura richinyatsomirira zvido zvavo nezvavari kutarisira kuti upenyu hwemagariro evanhu vemuZimbabwe huitwe zvakanaka. Saka tinenge taakutaura tichiona kuti zviro zvese mari dziri kupuwa nyika dzine World Bank ndinenge ndichirepresentawo ndakamirira nyika yedu nedzimwe dzi-21 kwete Zimbabwe chete, nendakamirira nyika 22.
Imi mungati unyanzvi hupi hwamuchange muchiunza kubasa iri?
Kudzidza kwandakaita ndakadzidza izvozvi zvekubudirira kwenyika nezvekutambudzika kwevanhu kuona kuti mamirira vakaita sei. Ndo zvandakadzidza neexperiensi yangu yandakaita kuADB. Neiko kuZimbabwe ndakaita experiensi ndichishanda kureserve bank nekuministry yeplanning nekuministry yefinance. Saka zvinodiwa ndinozviziya and ndinofunga kuti ndichamirira nyika yangu nedzimwe dzese zvakanaka mubhodha.
Vamwe vangada kuziya kuti ndiani chaizvo uyo apiwa basa iri?
Handiwanzoda zvangu zvidiscribe vanhu vachazozvionerawo vega kuti ndinani.